Hausi Musangano in fact, jangati chita sort of a workshop. Inamapato ese ema political parties are in parliament. Shinorewa kutiko ZANU, MDC Alliance, ne MDC Yakube, ne NPF. Ani munu zaoti NPF ine one, Kube ane one, isusu ne ZANU, tisu tineba kawanda. Saka taisangana kuti titaure panyaya kuonesana kutiko kana kuri kuti panoitwa national dialogue inoitwa sei. Saka tanga tichionesana tichi ita hwaro hwacho kuti zvingataurwa ndezvipi.
Muchaita mumwe musangano rini?
Mumwe musangano uchaitwa kana tichinge tape, because anti iye zvino tanga tichitauranaka. Saka tofanga kudzokera kuma principles yedu akatituma, atituma kunotaura. Naiga, todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita. Ndeni kana vakabvumirana vakabvuma, ndeni tobva tasangana. Saka iye zvino hatina deti chairo chairo rekuti tichasangana, asi zvinoimba tichasangana nekukasika. Kana tapedza izvi zvandiri kutaura pamusoro pazvo, pane zvatataura tinobva kutenda kuvakuru tinovatarira.